Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 4 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yotanga kuwanisa varimi mafuta edizeri nepeturu kuitira kuti varime mbesa dzemwaka wechando. Veruzhinji vanoti vari kunetsekana zvikuru kuti vavane magwaro akaita sei kuzvarwa, zvitupa pamwe nemapasipoti. America inopemberera kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane maviri yavana kusvitonga kuzere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukotari zvemhando dzemoto vaFortune Chasi vanoti varimi ndo vachange vave kutanga kuwaniswa mafuta edzimotokari kuitira kuti varimi vane mbesa dzemumwaka wechando vasarasikirwe nenguva. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaChasi vaudza Studio 7 kuti bazi ravo richange richiongorora mafambisirwo ari kuitwa mafuta edzimotokari nevemakambani emafuta, vachiti bazi ravo ratora danho rekuti varimi vane zvirimwa zvinorimwa mumwaka wechando zvakaita segorosi vave ivo vanotanga kuwaniswa mafuta edzimotokari zvikuru sei dhiziri.
Tikushanda navo zvakanaka, tikanga tine musangano nezuro tikatsanangurirana kuti tinoda kuita, tikapamhidza zvakare kuti system yatinoda kuita inotibatsira kuti tinge tichiongorora mashandiro avanoita tiri pakompyuta. Tinoyatsoziva kuti mafuta apinda abva ku apinda kuferuka mangani.
Danho ratorwa nehurumende iri rinouya apo hurumende iri kutadza kutenga mafuta anokwanira nyika, izvo vekupa kuti vedzimotokari vagare vari mumitsetse. Nyanzvi munyadze zveupfumi musangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPrince Kuipa vati sevarimi vari kutambira danho ratorwa nehurumende, asi vati hurumende inofanira kuisa nzira dzakajeka dzinoita kuti varimi vawane dhiziri nyore uye nekukasika kuitira kuti varimi vasarasikirwe nenguva yekushanda muminda yavo.
Zvinenge zviri zvinhu zvakanakira mafamasi kekutanga. Kechipiri ndikekuti kana zvichinge zvataurwa kudai, mafamasi anenge atarisira kuti pane zvichaitwa zvinokwanisika kuti vakwanise kuenda kumagaraji api acho uye zvichaitwa nenzira ipi, mafambiro acho achafambiswa sei kuti anenge aenda ari murimi osvika pagaraji ompuwa mukana wokutanga kuti awane fiyo yacho. Saka ndo zvatinotarisira kuti panozofanira kutevereka, na minista vachinge vataura kunofanira kuteererwa nekuti zvingaitika sei zviri nyore kuti mafamasi akwanise kuwana mafuta asinganetseki.
Vakuipa vati upfumi hwenyika uhwo hwakabatwa nekurima hunogona kuramba huchiwira pasi kana hurumende ikatadza kugadzirisa dambudziko remafuta evarimi nekukasika. Vakuipa vati varimi vazhinji zvikuru sei avo vanorima gorosi mumwaka wechando vatove kumashure nenguva sezvo vamwe vavo vari kushaya dhiziri rekushandisa mukurima gorosi.
Varimi venguva yechando vanonyanya kushandisa simba remagetsi, vanoshandisa hongu rematractor kuita mabasa epa munda. Zvinosanganisira kuti pavakagadzira munda kana vachiisa mishonga kana vachitakura zvinhu kubvisa munda kana kukohwa chaiko, vanenge vachingoshandisa mafuta edizeri. Saka kana asiri kuwanikwa sezvizvi, hatitarisiri kuti upfumi hungaenderera mberi zvakanaka.
Mashoko ezfu aya anouyawo panguva iyo sangano reGrain Millers Association richiti makambani anobika chingwa haana furawu inokwana kubika chingwa chinokwanira nyika, izvo zviri kukonzera kuti chingwa chishayikwe muzvitoro nekuda kwekuti varimi vanodawo magetsi pane imwe michina yavanoshandisa mukuita basa ravo. Vachasi vatiwo bazi ravo riri kusimbaradza nyaya yekushandiswa kwemagetsi ezuva kana kuti sola, sezvo Zimbabwe isina magetsi akakwana.
Izvi hatikwanisi kuzviita nhasi, asi tofanirwa kunge tiine urongwa plan yemaprojects atiri kuita esolar, maprojects ewind power, mabiodigester. Kana kuvarimi uku tinoda kuongorora nyaya yekuti tingaite sei kuti pane maA1 farmers kana iwo maA2 akati wandei tingagadzira here kuti vakwanise ivo kuita project yekugadzira magetsi kuti vawane magetsi avo. Iko zvino vanhu vari kutambudzika nenyaya yekunyanya vakadyara witi kuti tozvifambisa sei.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende ikasagadzirisa nyaya yekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi nekukasika, zvichaita kuti upfumi hwenyika huwire pasi, sezvo makambani mazhinji ari kutadza kufambisa mabasa avo zvakanaka nekuda kwekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nemagetsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
The voice of America.
Vagari vazhinji mudunhu remasvingo vanoti vari kunetsekana zvikuru kuti vawane magwaro akaita sei kuzvarwa, zvitupa pamwe nemapasipoti. Izvi zvabuda nhasi pamusangano wakarongwa neZimbabwe Human Rights Commission. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wekunzwa matambudziko anosangana neveruzhinji pakutorwa kwemagwaro aya, vazhinji vati vanavo vari kutadza kuenda kuzvikoro neshaya kwemagwaro anodiwa kumaruwa. Sadunhu Nyamutake vaMaxwell Chaminuka vati vagari vekumaruwa vari kukundikana kutora magwaro ekuberekwa kwevana vavo nenyaya yekuoma kweupenyu.
Kweshero zvedu zvizhinji inyaya yokuti makosti aakudhura kuinda kwavanhu kundotora mabirth certificates nemawitnesses. Zvinovadhurira izvezvo, uye kuti kana munhu abuda muchipatara asina kubuda birth record kuzondotsvagirwa birth record unonzi bhadhara search fee. Ndo matambudziko atinawewa.
Mumwe mugare vadhonora kuti mugwagwa vatiwo vari kutadza kutora gwaro rekuberekwa kwemwana wavo nekuti vakasiyana nemudzimai wavo uyo vasingazivi kuti aripi, nekuti mutema hautendedzi kuti mwana atoreswe magwaro pasina amai vake.
Ndokuti ndikuda kutorisa mwana birth certificate, but kunikiri kuregistration manje vanenge vachida mai vacho kuti kungavapi ngavavepo. Mai vacho ndapedzisira vaona 23 years or so back, saka kuti nditi vari papi handizivi pavari. Kuhama dzavo kwandakaenda mai vacho vakashaika, stepfather vacho vakashaika, saka kuti ndizive kuti pananga vana marelatives acho ari pedo chaivo chaivo ari papi. Ndiwo anonzi kumisha kwavo chavo kwavanozvarwa ndekwagutu, saka kwagutu kwacho kuti ndini ndoona chaka vanhu vekwamoyo vapi vacho, nokuti senemu yangu vaishandisa ndimoyo, saka kuti ndini ndoona vachaka njiva chaka papi hazvina kuchipa zvisi.
Ambuya Sibongile Masukumo vekumweneze vati vari kutadza kutorera muzukuru wavo gwaro rekuberekwa kuti aende kuchikoro, uyo akasiyiwa nevabereki vake vakaenda kuSouth Africa kwavakarovera ikoko.
Baba vacho vakaenda joni namai vana kudzoka. Eva ndakainda ini vasipo baba namai, vakatoda vabereki vavo, saka vabereki vacho handisi ndono vaonepi, havafoni havatumiri. Mwana wadova grade 1 ana bhete kuchikoro wangotoda bhete. Ndoshaya ndodini mwana wakamuzvara 2011 ndopa vakangoenda vangoti gare gare.
Vamwe vagari vachema chema kuti hofisi yekunotorwa zvitupa haisi kuvabata zvakanaka, uye inoita choko muhomwe kuti vanhu vawane magwaro avanenge vachida nechimbi chimbi. Amai Esther Nyambiya vesangano remasvingo United Residents and Respairs Alliance kana kuti MURA vapa humbowo vakamirira vagari vachiti mapasipoti haachatoreki zvichinzi hurumende haina mari yekugadzira. Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vati vatambira zviri kunetsa vanhu, izvo vati zviri kutyora kodzero dzevanhu dzekuwana magwaro.
Well, ndingatanga nezvanyanya kubuda. Zvanyanya kubuda ndezvekuti vanhu vane madambudziko akawanda akasiyana siyana nenyaya yekuwana mabirth certificates. Zvikuru sei takanangana nevabereki vanenge vasina magwaro akakwana. Ivo pachezvavo havana mabirth certificates, havana maIDs. saka kuti vatorere vana idambudziko hombe chairo nezvinenge zvichidiwa nemutemo. Vamwe vanenge vari masingle parents, mumwe mubereki akangoendawo ndokuendera tu haasiri kuzivikanwa kwaari. Saka vanopa magwara ekwa registrar general vanenge ivo vachisimbisa kana kuinisista kuti ai wakaenda mune vane umwe mubereki, zvinenge zvichivagozhera izvozvo.
Vamugwadi vati vari kuita ongororo iyi kuti vaone matambudziko arosangana nevanhu mukodzero dzavo dzekuwana magwara ayo sezviri pamutemo wenyika. Vamugwadi vati vachanyora gwaro richapiwa hurumende kuti igadzirise matambudziko arosangana neveruzhinji sezvinodiwa nebumbiro remutemo renyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Nasi America iri kupemberera makore mazana maviri nemakumi mana ane maviri yavana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain paine mhemberero dzakasiyana-siyana dzarongwa dzinosanganisira kuputiswa kwemafireworks uko kwagara kuchiitwa makore ose. Asi gore rino mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vawedzerawo zvimwe zvitsva pamusoro pemhemberero idzi zvinosanganisira kuti ivo vachataura kumomo yevanhu inotarisirwa kuungana paLincoln Memorial muWashington DC uye kuratidzwa kwezvombo zvehondo zvemhando yepamusorosoro zvinosanganisira motokari pamwe nendege dzehondo idzo dzichabhururuka muchadenga apo vaTrump vachange vachitaura. Asi vamwe zvikuru vebato rinopikisa muAmerica reDemocratic Party vari kushoropodza danho ravaTrump iri vachiti rinopinza zvematongerwo enyika muzuva iri. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vatumira vose mashoko ekukorokotedza zvizvarwa zveAmerica pazuva rakakosha zvikuru iri. Vachitaura vakamirira vanhu vemuZimbabwe, vaMunangagwa vati vanotarisira kuti vacharamba vachidzamisa ushamwari hwavo nemuzinda weAmerica muHarare, pamwe chete nekuti vanhu venyika mbiri idzi vadzikisewo kudyidzana kwavo. Vachamisa vatiwo zuva ra4 chikunguru rinofananidzwa nendangariro dzekuzvitonga nerusununguko, zvishuvo pamwe nezviito zvinocherechedzwa pasi rose. Vativo vanopembedza ushamwari hwavo nevanhu vemuAmerica, vamira navo matambudziko avo kwenguva ndefu. Mukuziya nezvezuva rekuzvitonga kweAmerica iri, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe yadzoka maiuye Zimbabwe uye vachidzidzisa paUniversity of Bergen kuNorway Dr. Victor Chimuto kuti tinzwewo maonero avo.
Pokutanga ndingati America inyika inozivikanwa pasi rino rese nekumiririra kana kuedza kuda kumiririra kodzero dzevanhu kutiwo munyika dzakasiyana-siyana muwe neiya yatingati demokrasi kana kutiwo respect yemahuman rights kunyanya-nyanya isu munyika yeZimbabwe. Saka ndinoona kuti kana iyo ine zuva rayo rakadai izuva rakakosha kwazvo rekuti sesuwo even sevana veZimbabwe izuva ratinotiwo aiwa rakanaka tichikorokotedzera vaAmerica kuti nezuva rakadai, nekutiwo iyo America irambe ichienderera mberi nekuedza kubatsiridza nyika dzinenge dziri parimananzombe nekuongororawo iyo yacho mabatiro ainoitawo mune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana. Tichitaura ipapo pakukurudzirwa kunoitwa kodzero dzevanhu neyatingati demokrasi.
Taonawo vaMunangagwa navaChamisa vachitumira mashoko ekukorokotedza America. Munoonawo sei nezvaitwa nevatungamiri vavira?
Hachingava chinhu chinoshamisa kuti vaChamisa vanotungamira bato reMDC navaMunangagwa vanotungamirawo bato reZANU-PF vatumira mashoko ekukorokotedza nyika yeAmerica. Tinoona kuti chinhu chakanaka kubva kuvatungamira ava, sezvo muchiziva kuti mukati menyika yeZimbabwe mune makakatano arimo pautungamiri nesarudzo dzedu dzisina kubuda zvakanaka. Saka zvinoratidza kuti vatungamiri vaviri ava vanenge vachidawo kutsvaga ukama hwakanaka neAmerica pazvirongwa zvekuti nyika yeZimbabwe ifambire mberi.
Tiri kuona vaTrump kekutanga munhoroondo yekupemberera kusununguka kweAmerica vari kutaura kana kuti vachapa speech kuLincoln Memorial. Pamusoro pezvo vacharatidza zvombo zvehondo zveAmerica zvisati zvamboitwa. Munoona sei chiitiko ichi?
chinhu chisingasonyanyoitwa pazuva iri munyika yeAmerica sekutaura kwamaita. Asiwo tingati ndo yainonzi yatingati show of force, kana kuti vaTrump vanenge vachida kurakidza kune dzimwe nyika yatingati military might ukuru weAmerica pazvombo.
Ko vamwe vari kuti vaTrump vari kutora mukana uyu kutsvaga rutsigiro musarudzo dza 2020 dzavari kutarisana nadzo.
Zvingava izvozvo, but kutsvaga tsigiro kwacho hakutsvagwe nekuisa mauto munzira kana kubudisa zvombo zvehondo.
Havanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe yadzoka maiuye Zimbabwe uye vachidzidzisa paUniversity of Bergen kuNorway, Dr. Victor Chimutu vachitaura vari parunare vari kwakare kuNorway neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti kubombwa kwakaitika muguta guru reLibya reTripoli, uko kwakasiya vanhu 40 nevana vafa, vamwe vachiti vanosvika 50 nevashanu, kunogona kuenzaniswa nemhosva dzehondo. Mubatanidzwa wevakuru vemasangano ari kuratidzira muSudan waita musangano wekuziya kutanga zvakare nhaurirano nekanzuru yemauto iri kutonga munyika iyi. Vakuru ava vari kuda kuti pawiriranwe kuti ndiani achatungamira hurumende inofanirwa kufanotonga panenge pachigadzirwa urongwa hwekuti munyika iyi muitwe sarudzo dzekutsvaka mutungamiri wenyika. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change riri kuchema-chema nekudomwa kwava Utoile Sligwana semukuru anoona nezvekufambiswa kwesarudzo munyika. MDC inoti vaSligwana munhu akaendeswa kuZimbabwe Electoral Commission ari nhengo yeZimbabwe National Army, izvo inoti zvaityora mitemo yenyika. VaSligwana avainge vakafanobata chigaro ichi vakazodomwa kuchitora musi wa1 Chikunguru. Bato reMDC rinoti vaSligwana vaive mukomisheni yeZEC isina kuburitsa zvainge zvabuda musarudzo muna 2008 kwemavhiki mashanu zvakashorwa zvikuru neSADC neAfrican Union. Asi mukuvadoma sachigaro weZEC, amai Priscilla Chigumba vanoti vanoruzivo uye nhoroondo yekubata nyaya dzesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Kuiswa kwaitwa vaSligwana ndoo kunonzi kuridza ngoma nesanhu pahumwe. Muna 2008 akakonzera nyonga-nyonga, hapana maresults akabuda, SADC neAfrican Union zvikabudisa maripoti ekuti atadzabata. Tikatarisavo munhu asati abuda pachena kuti achiri kuami here kana kuti achiri mucivilian. Pamapepa avanyora havana kumbotarisa kana kutaura zvehistory yake yokusevenza kuami, kutaridza kuti vari kuvanza zveki inofanirwa kunge ichibuda pachena. Kana vasingatauri kuti murume uyu akambosevenza kuami ari meja, vasingazvitauri pahistory pake, pane wavari kuda kuvhara kumeso. Vari kuda kurova imbwa vakaviga mupinyi. Chaanonzi agona ndechipi? 2013 vakaita maelections pasina voters roll, vanhu vachishandisa mavoter slip. 2018 maresults nanhasi hatizivi kuti president akahwina nemangani.
Vachirumanzi, tipeiwo maonero enyu.
Pane nyaya dzamaelections Zimbabwe ndofunga zvagara zvinongozikamwa misi nenguva kuti NDC haisii yakabvuma maelections. Chavanobvuma chete ndeche apo pavanenge vachinzi vakahwina. Asi pavanenge vachinzi vakahwina, ivavo vavari kusora ivava ndo vanenge vava pamaresults. Ndofunga izvi, hakuna kwatinoenda nazvo tikatarisa kuti hei ndiani ari pamaelections and so forth. Whether vaSligwana vaiva musoja, vaiva mupurisa, vaiva businessmeni, vaiva chii, handifungi kuti it is an issue yatingatarisa pachirungu. Iye zvino MDC, nyika ino yeZimbabwe, inorinyarana pamusoro pamasoja. avari kuvenga yavo. Iye zvino nyika inorunyararo napamusoro pamapurisa asingadikamwe neMDC zvokuti vese veMDC izvino vachiita maralizi avo vanokumbira rutsigiro, vanokumbira rubatsiro rwamapurisa avasingadi.
Vamafumi,
nyaya yekuita kutonga nyaya yemaelection, refuri akabva kudynamos, dynamos ichitamba neHighlanders, vanhu veHighlanders vangapinda here muground imomo? Referee akabva kuHighlanders, Dynamos ichitamba, vasupporters zveDynamos hapindi muground iroro. Referee wemaelections anokosha. Vasiligwana vakatadza kuita referee, vane divi ravakarerekera. Musapinza mapurisa ese munyaya iyi. Mapurisa tinoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Masoldier tinoziva vari kusupporta President Chamisa kwese kwatinofamba. Ma polling stations aiva mukati memasoja, aiva mukati memapurisa, aiva mukati kwekuma president. Tinoziva kuti President Chamisa vakahwina. Kwatakaruza ndo pana vasiligwana apa pavakaverenga maresults asiri iyo. Isusu tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe rakavhotera vaChamisa. Hapana anoda Munangagwa. Kutonga kwa Munangagwa kuri kuvava segavakava.
Vachirumanzi,
mukanyatso kutarisa mashoko ose atarwa ipapa papa, handifungi kuti pane chinomusoro chingavaka nyika ino. Rugaro ruzivo kuti chii bato iri ragara rinongopopota, chiri important ndechokuti ZANU-PF nehurumende iripo vari kutoona kuti zviri nani tiri kugadzirisa nyika. Ndosaka muchiona zvinhu zvakadai zvichiitika. Ivo MDC vanga vachitosvikira kuti ahadi upenyu hwaoma, asi nemapolisi ari kuitwa negovernment ino zvinhu zviri kutoratidza kuti zviri kunaka. Ndosaka muchiona vachiita musi
wachazvironge
chinonzi reload, reload chi. Hakusina, ndokutombumba vapera, hapasina chokutaura. Shuwa shuwa mungataro za maelections mwedzi uno, maelections ya kuraka pera.
Vamafume hanzi ya mudi kujikiwa sarudzo mkango jikiwa munotiza biriri kwa kanama wina munyara.
Zokwa di wana wangu wa birira kubirira, chavataza kubai ekonomi, nokuti vano karamari.
Vachirumanzi, petai chirongwa chedu, pakaita mutauro wakadai kumasangano wakaita sezeka, hazvizoite here kuti sarudzo dzinoitwa dzinoramba dzichiita mutauro?
Varume veStudio 7, maelections kana munhu uchihwina, munhu una vatsigiri, maelections yavo habiriki. Ndozvamofanira kuziva izvozvo.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira Chirumhanzu. Manzwo zvakare kubva kune vanoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vachitaura muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko, tichiona kuti pari zvino munyika muri kunzi imo maakushandiswa mari yemaRTGS uyezve nemari yemabhondi.
Kuna zvangu muCape Town ndatombovona muri live zvenyu pamaa muchiviri famba muri murodhi hako teti kuteeredzai kwese kwamunenge muri katingovonai. Nyika yeZimbabwe manje zvaitaurwa nanamasa munhu umwe zvaakuti nyika yakuenda kumawera, hapana achaizora, ndokwayasvika manje izvizvizvi. Nekuti muchiona nyika kana ichinzi haichatanike forex, matorisi anouya munyika anouya neforex, saka zvirirawo kuti havachatoshandisika maforex avo, vandomirira kuti vatange vachinja.
Ndinonzi Terezo reMarara pa500 shops.
Pakamira sei ipapo panyaya yekushandiswa kwemaRTGS nezvimwe? Mambo wopinda muzvitoro here, zvakamira sei?
Zvino hapana zvachinja kunze kwekutokwira kwezvinhu. Kuti pavakaintroduca kuti ZimDollar is going to come back, nyange uri nyaya yekuti vadaara matv servers made masoja pamulondo wavo vanotya here kuti vangovavhara kuti hatichashandise maUSDollars because vangavakudimanda USDollars. So is the only issue yavakaitira kuti USDollar is no longer a legal tender. But this will not work because as it is now, black market rate yakadzoka 7 point something last week, but now ndakuda cheka black market rate yama 9.9, 9.8, of which yakutanga dera nhasi yanga iri ma 950.
but now mukadoma munofara zvamu
kwakamira sei koko panyaya yekushandiswa kwemari yemaRTGS iyi zviri kugonekwa here
mari yemaRTGS yatunzira nhamu munyika iyi
sei madaro
kuno kubhokozi mari yacho yemaRTGS iri kungotaurwa kuti uende kubhengi kwacho isiku tivashandi titori pamwe panguva yakaoma kuti uende kubhengi kwacho kunotora mari uri kusvika womira muqueue wopiwa 100 bonds per week kana tiudze kuti kana wapiwa 100 bonds per week unorarama sei tikatotee zvino zvine patiri apa ne reti iripo zvavaikwanisa kuita vaifanira kuti mushandi pamari dzataitambira idzodzo kuti taitambira ma 350 vaifanira kungoti reta kuti kadaita kutambira kunati kuma 5000 bond yacho kana kuma 6 pamwe taikwanisawo kuraramawo zviri nani kwete zvatiri kuita hatina tiri kutambura
inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei pafacebook page yedu yeVOA Shona mangwana.
Munhau dzemitambo, chikwata chenyika chemutambo wenetball chasimuka chine manyukunyuku chakananga kuLiverpool kuEngland kumakwikwi e2019 Netball World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chasimuka nemufaro mukuru chakananga kuEngland, asi chichambozorora muDubai chisati chasimuka kuenda kuManchester, uko chichanobata bhazi kuenda kuLiverpool, uko kuri kuitirwa makundano epasi rese aya. Mutauriri wechikwata ichi, vamaimba mapuranga, vanoti mukamba mune mufaro mukuru vachiti ivo vasikana ava vanonokerwa nemakundano aya ayo vanga vachigadzirira zvakasimba.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira kunotamba mutambo weNetball World Cup. Vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunokunda, kunomirisidzana nedzimwe timu dzinobva kune dzimwe nyika. Saka panguva ino tingati takatatawa mazuva ekupedzisira ano ekuti vasimuke. Vose vatsikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Kapteni wechikwata ichi, Pepechua Sachikonye, anoti ari kufara zvikuru sezvo akakarike kutanga muupenyu hwake kupinda muEngland uyezve mumakundano makuru eWorld Cup.
Kutotanga ndosaka mufaro wakanyanya. Chatutasiro kunoona mamwe mateams andaigara nichingoshura. Kudaindika mbona timu yakati neyakati nenya Australia gara ya iri number one yato ne more than 15 years chimogare panamba one. Sachanti chishuro changu chokungoona mutambiro wavo, nao ndaona mukana wekuti ndonotamba navo. Chaiva chiro changu chomufaro.
Vamapuranga vanoti kunyange hazvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza makwikwi emhando yepamusoro akadai, vachashamisa vazhinji nematambiro avachaita.
Pose patinoita mitambo yakasiyana-siyana, chatotarisira isusu kutora mukombe. Zimbabwe pasi rose iri panhamba 13. Saka panhamba 13 ipapo panotaridza kuti tine zvatinazvo zvatinogona kutokwikwidza. Pazuva rakatinakira tinogona kutoshamisa vamwe vanhu tikaswera tatorova ana Australia.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia, Northern Ireland pamwe neSri Lanka. Asi Sachikonye anoti vachaita nepese pavanogona kuti vabude mugungano iri nekuenderera mberi nemakwikwi. Zvikwata zvitatu kubva mugungano rega rega pamagungano mana ndizvo zvinoenda munharaunda yechipiri, umo zvikwata zvichadamburwa nepakati kupinda mumagungano maviri. MaJames ane basa guru rekuedza kugadzisa zita renyika iro raipa zvikuru munyaya dzemitambo mushure mekunge maWarriors abuda mumakwikwi eAFCON mushure mekurohwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo. MaJames ari kuvhura makundano eWorld Cup musi wa12 chikunguru nemutambo neSri Lanka, achizotamba nemusi wa13 chikunguru apo vari kusangana neAustralia. Mutambo wavo kugumisira uriko musi wa14 chikunguru apo Zimbabwe iri kutamba neNorthern Ireland. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.